A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from the Voice of America in Washington on this Monday, July the 8th, 2019. I'm Marvelous Mhlanganyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we're talking about commodity prices that continue to increase despite utterances by the government to the contrary.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're also live streaming right now on all our Facebook platforms, so you can join in at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also on our website, which you can visit right now by going to www.voashona, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com, and join in the conversation.
Despite utterances by the government that the banning of foreign currency has resulted in the reduction of prices, costs are actually going up almost daily, depending on the parallel market exchange rate. Even ZANU-PF political commissar Victor Matemandanda conceded this today, that after monitoring prices in what was supposed to be a ZANU-PF demonstration by his party in Bulawayo.
And Ntunga, Mr. Matemandanda also told reporters after his visit that some shops in the second city were still trading in foreign currency, especially in the US dollar, which was banned by the government 2 weeks ago. And tonight we want to hear from you. Are prices going down in your local community? What is happening on the ground? How are you coping with the sustained economic collapse? This is your Live Talk, so please, let's talk. Join us.
Yebo, Marvelous. Ilo utaba isingalo lamhlanje lingaba lichona njani emakhaya. Ikuthi banake kuhlelo lwe Live Talk. Khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Utaba esingalo lamhlanje lutaba lokwenyuka mahlayana kwentengo yezinto ezichiyeneyo ezitolo. Siyazi kusukela ngelanga uhulumende sethula isinqumo sokuthi imali yakwamanye amazwe kayisasebenzi eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Ubese tshona ekhuluma ukuthi intengo isisehla ezitolo. Kodwa ngokutsho kwabantu abaningi kayisikho okwenzakalayo khonoko, intengo iyenyuka nje lapho eyabe ithe yehla khona mhlawumbe ngabo 50 cents ngedola, nge-$2 kusiya ngamalanga uyathola isiyenyukile njalo isikhuphukile. Awosomabhizimusi sebephega intengo yezinto zabo beqathanisa le-black market rate, i-rate yokuthengwa kwedola lemelika eZimbabwe emkotweni kumbe singathi emkambo wensitha. Siyazi ukuthi i-parallel market rate ibike yabaphansi kakhulu isizedlulwa i-rate yemabhanga, kodwa kulezi insuku kukhanya hayi izinto sezitshintshile, i-parallel market isihamba phambili njalo. Utama esifuna ukuluzwa ke kini njengabalaleli njengozulu weZimbabwe lamhlanje ikuthi kambe umumo unjani lapho elingaba likhona esigabeni zenu, iyehla yini intengo ngokutsho njengokutsho kukahulumende kumbe iyenyuka? Sibonile isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Victor Matemandanda lamhlanje ubekobulawayo behamba engena esitolo ebhoda ngesitolo ekhangela intengo. Uthe eqeda ke uhambo lwakhe wathi ekhuluma lentatheli zindaba uthe yena hayi akubonile ukuthi intengo ziyenyuka ziyakhwela kazehli njengokutsho kukahulumende. Uphinde wathi njalo akubonile kobulawayo ukuthi ezinye izitolo ikakhulu ezinkulu ziqhubeka zisebenzisa idola lemelika lona elingasavunyelwa eZimbabwe. Asazike ukuthi uminjani umumo lapho lingaba likhona. Siyalincusa ke kubana nxa lifuna ukungena kuhlelo sibeni sonke lamhlanje. Lingasithumela umbiko ngeWhatsApp ku 0012024650318 kumbe lisibambe directly ku 0012026192077. Asixoxeni uhlelo ngolweno.
Ayiwakho newo vachangobva kupinda muchirongwa chedu che Life Talk nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yemitengo. Hurumende iri kuti iyo zvinhu zviri kudzika. Mushure mekunge yambomisa iyo kushandiswa kwemari yekunze yema US dollars vachitivo zvitoro pari zvino zviri kudzikisa mitengo. Saka toda kunzwa kubva kwamuri ndo zviri kuitika here? Zvakamira sei kwamuri ikoko? Taona nhasi vamatema danda va Victor Matema danda vebato reZANU PF vari kuBulawayo uko vanga vari kuti ivo vari kuona kuti zvitoro zvakawanda munzvimbo iyi zvichiri kushandisa mari yekunze yema US dollars izvo zvisiri pamutengo. Mo vanga vati ivo vanga vari kuronga kuti varatidzire asi vazoona kuti zviri kuitika muzvitoro ndezvekuti mitengo iri kuramba ichikwira. Saka pindai muchirongwa mutiudze kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Munoziva zvekuita muchinge mapinda ipo pano pa VOA Facebook page yedu yeshona. Ibvai manyora namba dzenyu makaisa makode namba enyu kuitira kuti tikufonerei mupinde muchirongwa. Muchinge masvika ipo pano zvemubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukapinda muchirongwa hama neshamwari dzenyu dzigonzwa zvamunenge muri kutaura. Saka toda kunzwa kuti kwakamira sei kwamuri ikoko. Tinonzwa kuti mari iyo yema RTGS pamusika mutema uyezve nekumabhanga kwairi kutengeswa iri kuramba ichikwira, marates ari kuramba achikwira. Saka ndozvimwe zvamunogona kuuya ipo pano tichinzwa kubva kwamuri. Kana kuine vane zvitoro pindai zvakare muchirongwa muchitiudza kuti zvakamira sei. Kana kuine vanotengesa mumigwagwa nezvimwewo muri kukwanisa here kuoda zvinhu zvenyu kunze kwenyika. Mushure mekunge taona isu kuti mari yekunze ma US dollar pari zvino iri kunzi haisi pamutemo. Uyezve munhu wese ari kutongerwa kuti achandise mari yeRTGS kana kuti mabond mukutenga zvinhu. Aiwa ndo zvatiri kukurukura ipo pano. Uyezve tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino tichange tiri kuverenga zvamuri kunyora pano. Saka endererai mberi muchipinda muchirongwa uyezve muchinyora pfungwa dzenyu. Ntunga.
Abasanda Sixuma, this is Studio 7, Live Talk, and we are coming to you live from the Voice of America in Washington. Lamhlanje ke utaba isingalo, nje ucho wethu ngaphambilini lutaba lwentengo. Kambe ziyehla na njengokucho kuka hulumende. Asixoxeni uhlelo ngolweno.
Tukona parizi no regaiti vatato tanga kuverenga vari kuti nyorera parizi no tine top fani yedu oni azinzua ari kuti isu kuno ku Cape Town tingatonyepa hanzi tikatumira nezvekukwira hanzi nezvekukwira kwezvino hatina zvatiri kuziva cause we are in Cape Town. Ndi top fani yedu oni azinzua ari kuti kuti ndinyanyotaura hangu nenyaya yekukwira kwezvino handikwanise nekuti ini parizi no ndiri mu Cape Town. Step Mogava mutanda vari ari kuti maswe rasei henyu vashamarari aiwa isu taswera zvakanaka. Ruwe kwalikana hanzi siyabo hanzi salibonani VOA family aiwa totiwo salibonani kwamuri. Peter Mberi hanzi makadii zvenyu aiwa isu turi wadi tendaizendera ari kuti zviri seiko sisimavhi kuno isu turi wada mhenu kwamuri ikoko. Tiri kuona zvakare Onias Nzuwa ari kuti anti marvelous maswera sei aiwa isu taswera zvakanaka kuno. Vari kuda kupinda muchirongwa one kwai muchinyora namba dzenyu makaisa zvakare code numbers enyu kuti tikufonerei. Nomeni Nzara abvaisa code number dzake aiwa ndo zvatinoda nenhamba dzake tichaedza kukufonerai. Filimoni Kawena ari kuti maswera sei muri yeZimbabwe. Tinochingamidza vese vari kupinda muchirongwa chedu pari zvino. Tiri kutarisa isu kuti mitengo yakamira sei muzvitoro umo. Zviri kuendeka here uye kana muri pane zvamuri kutarisana nazvo zvii? Saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichikurukura nemi. Ntunga.
We have our first guest, that's economic analyst Masimba Gutshera. Mr. Gutshera, good evening and welcome.
Good evening and good evening to the listeners as well.
Mm-hmm. What's the situation in Harare like in shops? The government says prices are going down, but the reality, we are told, says something quite different.
Yes, I think that when you look at prices going down, there may be one or two areas where things have nominally gone down. But the truth of the matter is that prices have not gone down in the manner that I think we are talking about. And what we are also seeing is that prices of basics have not gone down. So we saw an article last week saying that people like Chicken Inn and so on at reduced prices. But you see, Chicken Inn and those kinds of companies sell luxuries to people. They don't sell basics like sugar, cooking oil, washing soap, bathing soap, and things like that. So when we look at the basics, prices have not gone down. We even still have a shortage of bread. So it wouldn't be very factual to say that prices are going down.
Mm-hmm. Tokuchingamidza ine mufaro vamasimba kuchera mumboti batisawo kuti zvakamira sei munyika pari zvino panyaya yemitengo. Tiri kuona padande mutande nyanya ipapa papa ma Facebook nemamwe pa Twitter. Vamwe vanotsigira hurumende vari kuisa ivo mapicture vachiti zvinhu zviri kudzika zvabva apa zvichienda apa. Zvakamira sei murimo imomo muHarare? Zvii zvamuri kuona?
Ya, tingati nyaya yekudzika kwemutengo hachifani kunge chiri chinhu chekuti tinoitisa nanaro. Zvinhu zvinongofanira kuoneka kuti mitengo yadzika. Kana imii muchiti Chicken Inn yadzika, Chicken Inn haisi chinhu chinodyiwa nevanhu vese, hasi chinhu chinoshandiswa nevanhu vese. Kana tichitarisa mutengo, chatinotanga kutarisa zvinhu zvatinoshandisa isusu sevanhu zuva nezuva, zvakafanana nekuti sipo yekugezesa, sipo yekuwachisa, mafuta ekubikisa, shuga yekuti munge muchikwanisa kumwa tii, icho chingwa chacho. Saka kana vachiisa mapicha ezvinhu izvozvo vachiti zviri kudzika, then haisini taakutaura. But kana tichitaura nezvekutiwo Chicken Inn nepizza zvadzika mutengo, hava kumana, hatingati tatanga kuti tinge tichitaura nyaya dzekudzika kwemutengo yezvinhu, nekuti vanhu vazhinji vanhu vanga vasingatikwanisi kunge vachitenga zvinhu izvozvo, uye zvinhu zvatingati isusu maluxury. Saka izvozvo kana zviri izvozvo zvatiri kuti zvadzika, ichokwadi kuti zviri kudzikawo zvatidzikire pamutengo, asi hazi zvinhu zvekuti vanhu vazhinji vangabatikana nazvo kuti mutengo wepizza wadzika kana kuti weChicken Inn wadzika. Chavangatobatikana nacho ndechekuti chingwa chiri kuita marii, chingwa chiri kudhura. Kana vatiisa mapicha yekuti chingwa chadzokera pa$3.50, tochiwirirana kuti mutengo yadzika.
Kumiswa kuchera kwemali yakwamanye amazwe ungathi kuncede uZulu ngandlela bani nxa kuyikuthi kuncedile mpela ngandlela thize?
Akukancede uZulu khathesi nxasi kangena, ngoba uZulu kaakaboni esingathi i-advantage eyokungasebenzisi imali zawo abanye amazwe esebenzisa imali yethu yalapha eZimbabwe. Into eludubo yokuthi imali yalapha eZimbabwe yakhona iyasilela, ayitholakali lula. So akuncedi lutho ukuthi sithi asisasebenzisi izimali zabo abanye amazwe eyethu singayitholi. Ungahamba khathesi unendwendwe emabhenki laphana, ngoba imali iyabe ingekho, imali yalapha eZimbabwe yakhona okumele siyisebenzise ikeshi. Abanye bayazefuna ikeshi, ikeshi ayitholakali. Iindaba zama-RTGS, nxa uthengisa uzayithola imali ku-ecocash kumbe u-RTGS, kodwa nxa uyisethekeli uzayisebenzisa njani? Uyabe ungelayo i-ecocash, uyabe ungelayo i-account nxa uyisethekeli, nxa ungasivakathela lapha Ntunga uyabe ungelazo lezi zinto. Uyabe uyisebenza njani? Uyabe uthenga njani ezitoleni? So kubanga ukuthi into zibe nzima ngoba abantu bayo bekwazi ukuthi imali yangkhona yalapheli nje ayikabi khona. So khathesi singathi uncedo esilubonayo akula sibili.
Siyabonga kuchera aqhubeka ubambile mavyanzi tine mumwe munyarikani wedu. We have our second guest on the line. That's Mr. Believe Gaule, a former senator and as an PF member. Babu Gaule, siyawamukela uhlelo.
Yebo ntongamile.
Uhulumende babo gawule uthi intengo ziyehla kodwa abantu bathi ziyenyuka, iqiniso yilipi?
Ye ngathi uhulumende akukhulumayo akusimanga, kodwa kukhona okwenzakalayo, ukwehla kwezinto nje okwenzakalayo ngokwethuka kwabantu abathile sebebona ukwehla kwemali, ukwehla kwemali lei ukwehla kwama rates kakhulu ekuthintheni imali la yiko kudala khona ukuthi abantu beqinise labo sebesehlitha intengo lapha lalaphana. Kodwa okunye kwakhona ngingathi abantu laba ababhizinisi abanye bakhona ngabantu nje abagangileyo nje abanye abazama ukuthi bafihle. Ngizanika isibonelo njengokuthi koBulawayo esibonile kwezinye izindawo kwesinye isitolo somunye umkhula ngale kule indawo eyiwusele ukuthi ama-prize abafakileyo ama-tax lana abafakileyo ayisiwo asethilini. Ama-ethilini ngale belokhu bengatshintshanga, kodwa kusemdulini abakufakileyo ukuthi imali lokuyimali engaka. Xa uzothi uyatshayisa ngale sokungeyi imali uzakwazi asebethi hhayi ilaphana ama-prize lana ngendala sesikhwezile, kodwa bayenzela ukuthi bethe abantu bethi hhayi izinto lezana sezehlile. Kulesi thosi esinjalo esiyenzakalayo ezindaweni eziningi abantu balokhu bengani into le isesentsha. Ngibona ngani kusesemasinya kakhulu ukuthi sibone ukuthi kuya ngaphi kwakathesi, kodwa singakukhangela sikukhangelisise kuli sikunike nje ngxenye yamaviki amathathu phosi kungasitshengisa ukuthi umsila wakho ungaphi lekhanda lakho lingaphi. Okwakathesi kusesemasinya kakhulu ukuthi sitsho ukuthi isimile ukuthi hayi le inyoka leliphimbi kumbe inhlato, okwakathesi kusesemasinya. Kodwa enginanzelelayo ukuthi uma umona lowo kuletha imali okukhipha imali zangaphandle uncedisile kakhulu, ngoba nxa kuyikuthi into leyo ikathi ingani ithwalisa nzima abantu abanye abathile hayi okwathi singashipha wonke umuntu, ngako wonke umuntu sekhathazekile ukuthi hayi into yakhona kayilunge, ngoba akulasizathu sokuthi umuntu athi yena into izilimo ezikhona apha lento esingazilethi ngaphandle azidulise ngemali yaphezulu njengalokhu esikubona kade sikubona okwade sikusenza ukuthi wonke umuntu sephonge ukuthi imali into zonke zikhwelile, into zonke zikhwelile. Ngokunjalo sikhangele ukuthi into ziyehle njengakonoku uhulumende esetshengisiwe ukuthi kwezindawo ezinto ziyehlile. Kodwa okunye okuyikho yikuthi simele sikhangele izinto ezimqoka ezidliwa ngabantu suku zonke, okuyikudla okuthi ukudla kwasuku zonke, ukuthi izinto ezindalo zona intengo yazo ilokhu isali imile ndawonye ayikayehli, okuyikho sikukhangeleleyo okuthi kumele kwehle khonoko kubonakala ukuthi abantu isuku zonke bayakwanisa ukuthenga isinkwa, bayakwanisa ukuyanatha itiye, bayakwanisa ukudla isitshwala. Yikho okokuqala sikukhangelela. Okunye lokhu ngakhuluma ngabo-chicken indawo bani bani into ezingalancedo lezo. Sikhuluma ngezinto ezilohlonzi ezidilisa abantu suku zonke, yize simele sizikhangele ukuthi ziyehle esikukhangele ukuthi ngemalanga nalalandelayo singabona intengo isehla ezindizele zezizibalayo.
Limqotholelo baba Gawule okhuluma ngokuthi lithe libhoda ungomunye wabakade bekuqula likamatemadanda.
Hayi kade ngingekho kuqula likamatemadanda, mina ngathi kade siliqula lethu sokuzihambela nje njengabantu abakhangeleleyo ukuthi sincedise ukuthi ibandla lethu uhulumende wethu kade wehlulekiswa ngaphi. Kodwa sibe sibhoda nje kwezinye indawo, kulenye indawo lapho sifike khona emadodeni la amakuleni la ngifike ngawatshela nti lina zanimele libe yisibonelo lina, ngoba lina yithe uhulumende sisonkeli yithe kumele siyehlisele intengo lezi sincedane lohulumende singabi ngamatsotsi ayala esale ukuthi intengo leyi iyalelo kuyinjalo. Kodwa umumuzo sithi ukuthi into kaziyehle, asiqaleni thina siyehlise sikhokhe abantu babonele kithi ukuthi into seziyehlile.
Siyabonga baba uGawule, qhubeka ubambile. Wari kutaura waGawule apa mavi vanova nengwezano p f vari kuti vambotenderera neguta remuBulawayo vachiongorora mitengo, saka vapinda muimwe shop vakawana kuti maprice ari pa nobizaje pamatex haazi kufambirana neprice yauri kuchajwa kana wakutenga kutili uko. Saka hanzi zvinhu zvakadaro hazvina kunaka.
Mm-hmm. Aiwa, mashoko makukutu. Saka muri kuzvinzwira vari pano palive feed zviri kuitika. Kana pane vane zvitoro vanodawo kuuya vachitipawo kuti vari kuzvionawo sei zviri kuitika izvi, nyanya avo vanotengesa mumigwagwa nevamwewo, uyai pana patikurukure tione kuti tingabatsirana sei. Tione zvakare tina vagaule vari pano, pamwe vangatorewo izwi vachiendesa vachikwidzawo kumusoro ikoko kune vamwe vangazoziva kuti zvingaitwe sei. Regai timbochingamidza vamwe vari palive feed yedu. Tiri pano tina Peter Mberi ari kuti makadii zvenyu. Ruwe Kwala Kina ndiye amboti Moresa uyo. Regai tione Norman Nzara, hanzi ndifonerei mva atipa namba dzake. Filimon Kawema ari pano. Ashley Nyanyiwa, hanzi zvinhu zviri kudhura, ndakabva kumusha 3 days ago. Ashley, kana uchikwanisa utiudze kuti uri kupi, ibvai mataura tibva tanzwa. Anonowana Mname Chibedura, hanzi I'm addicted to Studio 7, the whole crew, I love you guys, keep up the good work. Saka Ntunga, hanzi I'm addicted panapa. Peter Mberi, hanzi ini ndiri kuZambia, ndakuda kudzokera kumusha manje. RTGS racho harisi kuwanikwa pamusika. Wemari, tatoshaya kuti todii. Regai timboenda kuna vakuchera, tinzwe vakuchera kana muri panhare. Iro RTGS iri nemabhondi ari kuwanikwa here kuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachizotenga zvavanenge vachida?
Ndo nyaya ndandibotsanangura kuti dambudziko rataita nderekuti RTGS rinokwanisa kunge richiwanikwa nekuti mari dzatinenge tichitumira namafoni. Asi pane pamwe parisingashande panenge pachidiwa mabhondi. Mabhondi aya achiri mashoma. Saka zvazvinoreva ndezvekuti atiri kukonzera kuti zvinhu zvakawanda zvidhure zvikuru sei zvinenge zvichida cash. Zvanaanditaura kuti iri mukati vhakatira kunoku, kana kuti munhu wo anenge angoti vhakatira haakwanisi kuti ashandise RTGS nekuti anenge asina akaunti. Anenge asina ecocash kana kuti tende cash kana kuti zvinhuwo zvinofambisa mari nemafoni. Anenge achitoda cash. Ivi yatona ndo tiri shoma. Ndakambonzwa vamangodya vachitoanga ana kuprinda 400 million. Imwe yekuwedzera pane iripo, asi ikozvino mari iyi haisati yapinda mumaketi. Saka keshi dziri shoma uye kecha haisati yakunyatsokuwanikwa zvekuti tingati isusu inokwanisa kuita kuti zvinhu zvive neshanduko. Kesi chiri kunetsa, ukaenda even kumabhengi uchida kuchinja mari yako iwewe kumabhengi kwaari kuti kurudzira nekumabhiro, uchaona kuti cash vanenge vane mutengo wakaberera chaizvo, ndokunge vanayo cash yachona. Asi vazhinji kunyanya mabhengi nhasi ndambotenderawo mabhengi maviri matatu andaenda hazvingakwanisi kutaura nemazita kesi yachona vavashota havana.
Siyabonga kuchera qhube kuvambile lobavukaule. Sitate umlaleli ecingweni vakanengoni. Kunjani mnumzana?
Makadivaro.
Hai, watripo edu makadini?
Tinofara isu.
Ndipewo pfungwa dzenyu nenyaya iri mugango iyi.
Mapepa edu anongotaura havo kuti zvinhu zvari kudzika, asi mabhondi chaiwo haasi kuwanika munyika. Nyaya yemari dzavakatirambidza kushandisa dzina hiyo ndo mari yanga yakutendekera vanhu vanga vajaira kuwana mari. Munhu anga akurevukira kuti akawana $2 yake anoenda muchitoro unotenga mafuta ake. Iye zvino zvikavakati tishandise mabhondi, munhu ukaona dhora hiyo kuenda pamusika unonzi dhora hiyo seri kutengwa ne$12 mabhondi. Mabhondi acho kuti mawane haawaniki. Kana wamawana purize yacho inenge ichitaurwa musoro inova purize inorwadza zvakanyanyisa. Munhu ane dhora rimwe chete anonzi bhadhara $12 mabhondi, zvinova zvinhu zvinene zviri kurwadza zvisingaite munyika yedu yeZimbabwe.
Vakanengoni, imi muri kupi pari zvino?
Ndiri kuchitungizo.
Oho, okay, ya kuchitungizo uko. Saka zvakamira sei, mambopinda here mumabhanga nekumwewo, uyezve mukapinda muzvitoro mitengo yakamira sei?
Mumabhanga vari kutaurawo kuti heti yakava interbank vari kuti $8.30 asi ukaenda mari hauiwani. Zvinhu zvavanongonyora manyezeva, asi kuenda paground hauwana zvinhu zvakadaro. Zvitoro tapinda mafuta ari kutengeswa $10 $8 mabhen. Kana ari maUS $2 $8 asi vanovazvirambidza kutengesa nyama.
Kutomboti mapinda muchitoro mubva mati kuna stopkeeper yeye inini ndinawo maUS angu anoda kutenga neUS, vari kutambira here mari idzi? Kana kuti sekutaura kwaita vagaule patori nevanhu vanenge vakatarisa vakaona vachida kuona kuti zviri kufamba sei?
Kutambira vari kutambira asi vari kutya. Ndezvekutanga vatotarisa kumeso votongoonawo kuti kana vagutsikana nei vanozotambira mari, asi ndo mari iri kudiwa nevanhu.
Imi saka dai paive nevehurumende vakateerera pari zvino panyaya iyo yemari maitii?
Dai vanga vangoregera makanisa mari iyo. Iyo mari inoita kuti ikonomi yedu inge inotivekute zvirinani. Bhozi ndo mari yanga yajaira vanhu vanga vakutekekuterwa neupenyu vanga pakushandisa mari dzakadai.
Aiwa, tinokutendai vakanengoni, muve nezuva rakanaka kuchitungwisa ikoko. Bye-bye. Ntunga, we're hearing there from our caller. You started with him, but he's literally saying in Chitungwiza, the price of basic commodities like cooking oil is really astronomical. It's unreachable, he's saying. But the surprising thing is that when you are quoted in US, the difference is like night and day. But the shopkeepers are afraid to openly sell in US dollars, although if you negotiate, they will accept your US dollars. So he's urging the government to actually relook at this policy and revert back to using the US dollar, because he says with the US dollar, at least people were now beginning to see the economy moving forward. They were being able to buy food. And if you had a dollar, you knew that your money had value. That's what the caller was saying.
Babu Kaole spenduke kuwe. Siyazi skabeni sako echolocho. Abantabaneng bebesebenzisa Iran estolo. Njengoba lingasasebenzi le-US dollar lemali yonke yakwamanye amazwe, kulezi insuku benza njani abantu?
Ye, khona kwenge ngakutsho ekuqaleni ntingameli ukuthi umumo lo okhona ngibona ngani uzaletha ubungcono kakhulu ukuvalwa kwemali zangaphandle ukuthi zisebenzise imali yalapha ekhaya. Sifana nesonke. Kodwa ke udubo lukhona ngapha ngezigabeni lezi esisekhona ukuthi abantu nxa besiyatshintsha kuyamele beyetshintsha ngoba baba bephethe wona amarandi. Kubethi kumele ukuthi bahambe ngale beyetshintsha-ke imali leyana endaweni ezifaneleyo emabhanga ukuthi bese bethola-ke imali le yangaphandle. Ilo dubo lukhona ngoba imali eyiye khona ezigabeni yiyo naleyo ilirandi njengoba usitsho kakhulu ezigabeni zethu zetsholotsho ngapha. Kodwa mina ngokubona kwami inguquko sibili khona sibe nkulu kakhulu ntungameli etshintshile izinto ngoba sesifana nasonke sisebenzisa imali yinye. Njalo umumo nalo okwehlisa kwezinto kulokusiza nje uyakhanya ukuthi kulobungcono kakhulu ukuthi into leyi yabo mthuli leyi ikanya ngani izazisebenzela ngcono. Ya idola leli kade likhona lerand nxa likhona yinto elingasiphambaniseni inhlelo nje kuphela awalihambeli yetshintshwa ngali abantu besebenzise imali yalapha yomthetho. Lokwana okukhona yebo phela abantu basayephula imithetho kwezinye indawo beyiqatshile, kodwa umthetho welizwe phela sothe imali yale isebenza imali eyodwa nale imali ekhona ibhondi. Ingathi ibhondi sokudinga kathi libe liningi ukuthi olidingayo alikutholi nxa isiyatshintsha ngale danga ukuze abantu bayenelise ukuthenga bengayishiwayo ukuthi ibhondi kabalalo nxa ukuthi baphethe kuphela imali yangaphandle njengerandi ikakhulu emumeni esikiyo ezigabeni zethu ezingapha. Ngoba ngapha irandi ezigabeni zethu emathebeleleni ngapha irandi lodwa siyamangabazi.
Qhubeka ubambile babu Gawule. Sithathe umlaleli lapha, it's 8:30. And this is Live Talk. Siyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Hayi,
siyabonga Masuku, unjani lawe?
Mina ngikahle, kunjani ngakini khona ngazo?
Hayi, konke kuhlangene. Usixhuma ungaphi kwendawo?
Ngisenkabazwe baba.
Ye, kumi njani enkabazwe?
Hayi, into zenkabazwe lapha ukuthi kungumana kufani nje. Ifana yonke iZimbabwe ngatsho njani. Into zethu vele sisebuhlungwini obukhulu kakhulu.
azehli yini intengo
into zonke zikhuphukile ngiyamangala nxa ndalela ubaba ugawule ekhuluma lo angazi ukuthi ilizwe leli ahlala kulo yiliphi ngoba ngawutshela ukuthi ama-potatoes abiza okuyi-kgi ilokwanga ngikwazi kungama-kgs amangaka abiza $55
akulisaka
lokhwanalawo angatholakaliyo yazi ngimangala ukuthi kathi ngizama ukuthi futhi ngitsho njalo ukuthi kathi khona vele yena ngi-understand ukuthi ngusomabhizinisi ubaba lo kathi izinto zakhe yena ichipho okunganani angasicasisela yini njengoba engusomabhizinisi ukuthi kathi thukela vele ngakuye shopu lakhe nxa kuzeukuthi ya ezingani schoolplus business ifo ukuthi kathi vele yena ukuthengisa malini njalo nje i-understand ukuthi yena umthuli ngwakhe yena he's now playing ama-blame game wanamuntu ukhulumile ukuthi iyusa lelile lapho nali Zimbabwe awuthi seyithatha i-economy yeZimbabwe ibulewe liyusa lona lisebenza iminyaka yonke le iyusa nxa kuyukuthi libulele ilizwe kade vele lalifakwe ngubani those are the same people they have been there they have been advocating for this iyusa bona oba kugawule bona la namhla ngoba sebecabange the-otherway sebesithi hayi akusebenzi-ke khonoku allright sitho njalo kwakhathesi ngokukhwele kwenza izinto abayengeza imali ngobani ama-civil servants bayahawula lakhathesi nobody is being paid khathi imali yona leyo bantu bakuthola gapho kukuthi bathenga izinto
siyabonga masuku uzaphendula ugawule siyabonga ahle sithathe omunye njalo umlalele
yabonga
umasuku-ke usixhumese enkabazwe lapho silo mangena ujas mangena ecingweni siyakwamukela uhlelo mangena
kunjani
hayi siyabonga usixhuma ungaphi
Harare
kunjani Harare
izinto ziyabheta
yebakithi hayi kulabo belo bukhona
bekabuthinki kuthi siyahawula la
kodwa uhulumende uthi yehla phela intengo
kulula ukukhuluma kodwa kulalutho akulasolution ekhanyayo
akusiphi imzekeliso nje mbili emithathu ukuthi lokho belikuthenga ngemali engaka mhlawumbe ngeviki edluleyo namhla kubiza imali engaka
ngingakhuluma into edluleyo njengekhabishi ukuthi ikhabishi as of now going for $7 and above depend ukuthi ungene kuyiphi ishop ithukela enangokwayo vela akukhulumele into zonke ziqasile
kwenziweni pho mangena
mna mbonano umfana lo mncane lo guy uyasonisela I don't support any lokhuzen angisinto e-politics but malo sesikhundleni esithi ngabahlali bekhulume yemiyala so ufuna kuwomisela thina asikwazi ukuthi yena uthenga kuyiphi ishophu
ubani uchamisa
ya uphake ukhamisa lo
kodwa uchamisa layo uthi umna ngakwa nguye oyalayo ukukhuluma yena uzimisele ukukhuluma layo
siyamazi sibona phela sibala siyabe sibona ukuthi yena ulo uwilling ukuthi behlali bakhulume benzisenza like abakwenzayo ngo-2008 laphana lo mlo urobert lezwankray but yena uyala manje ukuthi bahlali bakhulume
umnankagwa wathi akakufuni lokho kwenkazato uchamisa layo wathi kakufuni okwenkazato so lanxa bengaze behlale baya bekhuluma ngani kahle kahle
ma bonke bebengafuni kutho ukuthi bavulala thina manje so isense yabo yokuthi bahlale bakhulume baya befuna ukukhulumani bavulala thina ofisi thina ithi Zimbabwe wangkhona
hayi siyabonga mangena ungena kuhlela
kulungile lami ngiyabonga
kakhulu mavi anzi nemtereri mangena kuHarare anzi wachamisa navamnangagwa vari kutiomesera ngavagare pasi vabwerekete
vachinji chokwadi ntunga vanogara vachitaura izvozvo pamaprograma atinoita let's talk vazhinji vanouya vachitaura izvozvo asi pana si hanzi Sibangani Ndlovu aruti the caller does not understand politics Ndokutaurawo kwamuko ari kutaura anza but mukoma Ndlovu munhu wese anouya pano anobvumidzwa kutaura handitunga zvaanenge achifunga vanga vari panharapa ndokufungawo kwavo kuti varikuda kuti vaviri ava vagarisane nekuti ari kuti iye vaviri ava vari kuita zvematongerwo enyika mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa sekutaura kwaari kuita anzi vari kuuraya vanhu ivo saivo sisavanzi zvinhu zvavo madai vagara pasi vataura saka mafungiro avo iwayo asi handisi kuziva vamasimba kuchera muchiripo hera
tisatenda kuna masimba kuchera dai taenda kumuterera hanzi kuna vamanhanda
aha vamanhanda makadiiko pachirongwa
Hello.
Hello, makadi vamanhanda pachirongwa. Sorry ndandisina kunzwa kuti muripo.
Tiripo, makadi, muri kunzwa zvakanaka. Ndinenge ndiri kudambuka dambuka.
Aiwa, muri kunzwika taura itinzwe, muri kunzwa iri mugango iyi.
Regaindi pake, gain pake. Ndanga ndichida ndandine chishuviro chokuti ndipotanga ndabvunza hangu avo va Philip Gaule.
Mhm.
Pane nauya ndiri kuda kuti ndivabvunze kuti tigofamba tese zvakanaka.
Ameno munotaura ndebele here pamwe vamugataura nawo muchivabvunza nendebele vanga kupindurei.
Vagaule vacho vanotaurawo futi.
Shona.
Okay. Mana ngezami. Ndicela kuti ndiudze Shona
taura baba kupindurei.
Vamanhanda hanzi taurai neshona ndinonzwa shona navagaule vabva vataura vadeclare apa hanzi ngavataure zvavo neshona saka taurai henyu
okay muri kutaura navamanhanda ari kuno South Africa ndanga ndichida kubvunza kuti musure mukunge hurumende yati hakuchabvumidzwi kushandiswa mari dzekunze mamwe matano akatorwa nehurumende ndaapi anoita kuti zvinhu zvifambire avo vari kumusha zvivafambirewo nenzira yakanaka matano apiwo zvakare akatorwa nehurumende anoti avo vanotengesa mari nokuti ndinodaira kuti kudeclare kwakaitwa nehurumende kuti hakuchabvumidzwi kushandisa mari yekunze kwaifanira zvekuti kuve nemutemo wakasimba unoti munhu haabvumidzi kuva nemari kana kutengesa mari ndinofunga kuti pamwe zvinhu zvedu zvaifambawo zvakanaka but zvimwe chete zvevagaule ndandida kuti ndiunderstande again kuti in as much as we have got less production in the country we are producing far less the demand is higher so zvoreva izvo kuti haya yatinowana ndeyekuti tinoita maimports akawandisa kudarika export yatinoita izvozvo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti mapuraizi asagadzikana zvakanaka mukati menyika ndichitaura ndichida izvi ndinoshuvira kuti hurumende payakafunga nhau yakafanana neiyi ndaifunga kuti kuda pamwe kuda zvaiita kuti vange vakaisa mitemo yakasimbarara chaizvo mitemo iyoyo inoita kuti corruption yatenderera mukati menyika kana ikatanga kuonekwa vanhu vachibatwa vachisungwa vachienda kumajere vagaure ndinotenda kuti pamapolitical reforms namamwe zvese zvinodiwa kunge zvichiitiwa kunosvika 2023 ndinodayira kuti tinenge takavha kuda zvikamu zvinokwana kuita 30% kana zvikamu zvingangokwanisawo kuita kuti above 50% pamapolitical reforms so chishuviro changu ndechekuti segovernment vaisa mutemo wakafanana nauwoyu ivowo pachavo zvavari kukwanisira kuitira vanhu vemabhizinesi ndezvipi nokuti zvinotambudza chose kuti vanhu vachinzi vaisirwa zvinhu zvakadaro uku kusina chimwe chavakwanisa kuti chivasapote on the other side ndinodayira sokuti chinhu chinenge chisina kumhera zvakanaka tiri pamwe chete tinofamba negwara rimwe chete wokupedzisira ndiri kuti
pachibimbwamanaanotaura
imimi vana nhasi ndiani kuvari paredhiyo ndokumbira kupedzisa shoko rangu rekupedzisira
pachidimbu ndemavelas natungamiri
okay ndanga ndichikumbira kuti munogarotaura kuti kana muchitumira maaudio musanyombana kana kunyomba umwe munhu kutuka ndapota hangu vanonyomba vamwe siyanai netsika yakadaro nokuti munofunga kuti zvamaita makavada imusingazivi kuti pamunonyomba muchidaro mumwe munhu ari padhuze naipapo anoziva kupesera kufonera kuti koningari kuti zvakati. Ndoda kuti tidibhete as Zimbabweans. Tiine chishuvo chekuti nyika yedu tibudirire.
Tinotenda
vamani. Really, ZANU PF member. Nobody can change my mind. I've been there way back in 1976. But if ZANU PF take a wrong direction that I see they need assistance, that's why I'm asking Vafilipi Gaul. Thank you very much.
Thank you so much, Vamananda. Mavi asiva Gaule vasati vapindura pane mumwe muterere ane nguva akabata ari parunare vaFilimon. Tiva gamchire makadi yenyu vaFilimon.
Tinofara zikuru makadi.
Tinofara tipeo pfungwa dzenyu.
Zvinhu kurudzira kuti sezvo pakabviswa foreign currency kuti
vaFilimon tiunzwa maungira meno muri paredhiyo kana kuti zviri kufamba wani kwamuri. Dzimai taurai.
Tingokurudzira kuti sezvo hurumende yakabvisa foreign currency taikwanisa kutenga mashopu, dai vachiita kuti bhondi noti opawa rotikwanise kutengawo zvinhu sezvatanichi kuita nemayen, nokuti vaneshaia nokuti mamiriro akaita zvinhu parisinei havisimbonyatsotambirwa mumashopumo vazhinji vachikutongotora mayesi yacho nemarandi mutinyararire
nhare dzenyu manjidzenyu
asi thank you so much nepfungwa dzenyu.
A very good contribution right there, Ntunga, but nhare manje ndodzasinganzwike for the benefit of those that couldn't hear. What did he say?
You are saying
I know from the little that I heard, he was actually saying he would like people, you know, the government to consider going back to the US dollar, because it says shopkeepers are taking US dollars, you know, like secretly, although, you know, he would like to see a situation where people are trading openly in US dollar, because he says the bond has no value, or the government should look at making the bond have value. That's what I heard.
But how could you put me in a spot like that?
He had started talking to you, so I had to take it over. But it's okay. Let's just go back to Mr. Gaule. Yes.
Babu Gaule, ube kulumu mlaleli. Pindurai pane mi vunzo ya vunzo ya gawanda na ba mananda.
Chakutanga ba mananda, ndinoda kutenda chaizo. Mubvunzo yamabvunza iye ndichaipindura mubvunzo yenyu nokufara zvisingaiti. But jokuti akatoda kuti zita rangu wati unange uchikanganisa zita rangu. My name is Believe Gaule. Yes. Nyaya iripo ndeyekuti vamanhanda, nyaya yamataura ndafara chaizvo kuti kana vanhu vechidhibheta hatidi kuti zvopedzisira totukana toitira zvei izvozvo zvinhu zvokuti vanhu munhu anotsamwa kana achitaura nevamwe vanhu vamwe maZimbabweni handizi kuti zvinobva kupi, midzimu yacho iyo inobva kupi. Even Mwari hasvi kuzitendera zvinhu zvakadaro. Kana tidhibheta ngatimbodhibhetai tichipanana mazano tichiona sorana apa nepapa kuti tigadzirise zvinhu zvedu, nyika yedu. Nyika ndeyedu ikai tose, Mwari akatipa nyika iyi. Chokutanga ndeyekuti hurumende ine mazano yakatora mazano yokuona kuti ipedze kukwira kwezvinhu. Zvinhu zvanga zvichikwira, mitengo yange ichikwira mazuva ese, every day, almost every day. Maprize achigara achikwira. Hurumende akaona kuti dambudziko riripo ndeyekuti hatina mari yedu. Chezvoisabhotije ndeichitika nyaya iriyo. Vana vamutuli vazvina mfundo vamutuli vaya, kugona kwavo basa ndiyo kwakaita kuti kuitike nyaya yokuti ngatishandisei mari yedu, maRTGS edu, mabhondi edu, mari yedu ichipinda tichiita tive nenyika ine mari yayo. Iye zvino hurumende iri kubetsera nokuti kupedza vanhu vanochenja mari mumastreets. Ukaenda kuBulawayo uku uchawana kuti machicken inn vakavharwa, mapurisa ari kudimbura zvinhu zvese, ari kudila nevanhu vanovava vanotengesa mari kumukambo echivanhu iyi ndizvo zviri kuita nehurumende. Hurumende iyi mapurisa akabuda ari mumarodhi achitsvaga vanhu vacho chisungwa vanhu vari kusungwa zvichipedza izvozvo vanhu ngavachinje vanochinja mari mabhanga ngaave ndiwo anochinja mari noti vanhu mastreets nemarets ekusabotaja iyaya vechakatakura muchishandiswa nevanhu vari kusabotaja ikonomi yedu vari kutidzwanyirira zvakakwana ndizvozvo ndivo zviri kuitika. Hurumende ina mazano okutikuti tione kuti tichienda mberi maprizes aya ari kudzika noti nokumanikidza vanhu nokuona kuti togadzirisa that create that environment. Hurumende iri kucreata that environment iri kupinza nyaya dzemaGMB kuti maessential commodities aya anobva kuGMB ane maprizes akawanda ndiye acharova vanhu sezvo purezidendi ataura kuti vamabhizinesi ava regai tichavarova neshamu. Shamu yacho iri kuuya iri kutevera vachazvigadzira voga vemabhizinesi ava kana vachingadi kuti vedzikise mitengo mitengo ichadzika vezingadi vechida mitengo ichadzika nemaprograms aachauya mapeople shops hurumende iri kuuya kana vekarega kudzikisa mitengo hakuna munhu achatenga zvinhu zvavo vanhu vachatenga mitengo yakadzikira ndizvo zvisiri zvichiitika ndizvo zviri kuuya izvozvo and kune mazano akawanda hurumende iriku shamu yacho haisiyo kuti munhu achida kurohwa achasara ichichema zvinhu zvaitika hurumende iri kugadzirira yakamirira vanhu vanhu ngavashandise mari imwe chete kuti vanoti titambure kana zvinhu zvichinetsa ngazvinetse munhu wese maauthority measures ari kuudza unzwa naminister of finance ngatimbomutsigira tione kuti kumberi uku kuchaitika chii chabuda
tinotenda mumbobata makadaro
vamasvuku vakati vanoti vanhu vanogara kupi vanhu vanogara kupi tati inini ndataura ngati nkuruma lo masvuku kuti ngati nditeere umasvuku wenkavazve masvuku wenovhere ocean eaglands zvisisa kuti sitetina sikange nekuti mitengo kaiyeshe asi chongo kuti mitengo sezviyehlile mina nditengisire kwenyishopu ebhulawayo ngale ngavona amakula amanye ebhala maprizes amanye angaisiwo kodwa kwechindawo tina ke masvuku mhanangutyere mina ngubhizinisini zemabhizinisini nami kodwa into yeyikhangeleyo kuti amawholesale lawo amawholesalers kayehlisi ntengo kuqala ayehlise lawo ukuze ukuthi nxa sesithengisile ngapha sikwanise ukubuyela siyethenga.
Mombobata makadaro Mr. Gauleri gaitende kune muteereri. Hallo caller. Hallo.
Hallo maswera.
Aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura na Denford Mbawaru Tafara Marari.
Ehe, kwakadii kutafara uku?
Utafara kuchene. Imachete kushaya magetsikana.
Okay, tipeiwo mainzwa iri mudandaro parizvino. Magetsi saka anofamba sei kutafara kwamuruku?
Magetsi achato anouya takarara. Oenda takarara saka atambura nenyaya yemagetsi.
Ko panyaya yemitengo yezvinhu muzvitoro yakamira sei kubvira pakanzi mari iyi yekunzi haichashandiswa?
Mutengo yekurwadza fungai kuti zero chaiye ndakapinda matm ichida kutenga chimwe chitingi chinonzi fees. Atm chiri kuita $5 uenda maok chiri kuita $9 mushaya kuti marete wanhu vari kumbovashandisa varumbovatora kuti marete avari kushandisa ok netm zvanyanya kusiyana pasi chinhu chikuita $5 $5 bondi matm uenda maok chiri kuita $9 and then usiyana kwaita maprize acho va kuri tokonfusa kana kuti
sabotage. Saka inimi muri kuona sei iyo mari yacho yemaRTGS nemabhondi iyi muri kuikwanisa kuiwana here kana kuti pamunopinda musitoro vanobva kutaura kuti tareta here chii chamunoudzwa pamunoenda unotenga?
Haumboudzwa kuti varete here but unazaona kusiyana wacho kwemaprize akuite ti chimwe chinhu five manning matm uenda maok chiri kuita 9 saka rete inenge yashanda papa inenge ashandisa reti yekuti kudii nobva watoshayiwa shumo yazo taomera yawe Zimbabwe.
Saka imi dai mai wanamuka na kutaura ne hurumende maiti.
Haa. Kana zvichibvira ndavangobvisa zvavo pontrash wagadzire mari yedu. Mari yedu yatinoti ndiyo mari yedu yeZimbabwe yatinenge taakushandisa. Iri mari yakazvimira pachezvayo. Because bondi ratoshaya basa bondiri.
Aiwa mashoko makukutu. Tinokutendai chaizvo mukoma muve nezuva rakanaka.
Nemumwe nemanheru akanaka.
Aiwa, isu kwatiri kuno kwachiri masikati zuva rakacheka asi panza apa pambenge zvapo pane mafashamu. And Tunga, we're hearing there from our caller in Tafara in Mabvuku. He's saying his biggest problem besides the US dollar and the bond is electricity. He says he wakes up with no electricity, goes to bed with no electricity, but he's complaining that he visited two different shops yesterday and they had two different prices for the same commodity. One was charging $5, the other one $9. So he's saying he's not very happy, and what he would like to see happening is for the government to introduce the real currency for the country, if the, you know, and do away with the bond. That's what he's saying.
Si buele kuchera. Mnumzana kuchera, o connect ngwen. Okay, tossing a guy kuchera, si lom lalele ngwen. Kunjani mlalele.
Anya pira linjani, kuma lo vute bise mwa.
Etepen.
Yeah, hey, my passport is into it too. La mao yang gine ma show po, kya kange la ma show po, was in dao, bago ma lise la, in to o chen am sa gumbe nye $5, US, bago se la nga ma $20, hey, gunzi ma.
Kutu nga pi mla lelu se tepe ni?
Embele nga.
Oh, embele nga, bese mange, lugu ti, la se tepe ni, okay. Yabagit, zenyu ganjinte ngo mihla lamalanga.
Eh, zenyu ngo mihla lamalanga, transport ya kona, short distance, zabe kutela nga ma $10, eh, akawa kisenze.
Yabagit, nga bela lele, bona baka hulumende, kuyino ofisa bagwenze, kulungisisa izinto.
Mna kwenyefisa nje balungisise intengo yezinto, behlise izinto, lathi sikhole ukuphila kahle, bafake imali elevali. Izinto yaleli dola le-Amerikeni kube yinto nje elisebenzayo.
Liphenduke.
Liphenduke idola le-Amerikeni.
Hayi, siyabonga Vusa.
Siyabonga lathi.
It's 7 minutes before the top of the hour, and let's go back to Masimba Kuchera as we wind things down.
Maybe before you take Mr. Masimba Kuchera, there is a question actually for Mr. Gaule, but you can take Masimba, but I'll just read it out because there is Nelly Kelly who's saying, Mr. Gaule, how are business owners supposed to buy the stock in their store, from what you're saying that they are going to be policing on people that are actually flouting the ban of the use of the US dollar. So she had written another comment saying, no one has answered this question for me. When is the Zim dollar going to be introduced? It was announced so suddenly. Go ahead.
Okay. Mr. Gauluza Pendula Konapo, singavela Uguchera. Uguchera, uva Gaule ugewa kulumango gute. Uhulumende ulakho ukuletha amashop abathi ngama people's shops lapho uhulumende azaletha azabe ethengisa khona izinto ezichipileyo kungasebenza yini kahle kahle lo
uhulumende wangkhona uyabe esithole ngathi izinto zangkhona ezichipileyo ngoba uduba esinalo ukuthi angisho ubaba ugawule usitshelile ukuthi ama business ukuthi lapha abathenga khona yikho okulentengo ephezulu. So okumele kwenzakale lapha ukuthi uhulumende aloba abe le program eyokuthi vuselele ama-industry ethu ukuze into ezinye esizithengayo phandle kwelizwe singazithengi khona ngale. Into ezinjengama-tissue, into ezinjenge-cooking oil, into ezinjenge-Colgate, into ezinjenge isepa yokuzisa isepa yokuwatha le into isenga le into eziningi phandle kwelizwe ummeli singathi singazithengi phandle kwelizwe. So aloba uhulumende buthanise yonke imali alayo, avuselele, enze ukuthi avuselele ama-industry ukuthi nxa kuyukuthi sesithenga into ezithiphileyo, siyasezithenga lapha akumelanga zi-impoti yabatrisbit kodwa siyawathenga phandle kwelizwe. So sitho ukuthi-ke siyadinga i-foreign currency ukuthi sithenge into ezinjengama-trisbit.
Mhm. Thank you there, Mr. Kuchera. Baba Kaule omavela sube kuba lelumbuzo lapho obuzwe ngumlaleli, ungaphendula.
Ngizwanga. Ube into ngize and understand what I was trying to put across. I was saying amapolisa azabe amapolisa akade adudula abantu labana abathinta imali emgwaqweni. Abadudula sibabo. Chanzani ngithi mina azahamba befisa intengo yezitolo labantu. Ngithe uhulumende umpresident ukhulumile that day yathesa wathi yena njengohulumende sesilungisa uswazi abantu bamabhizinisi zabaqaca ngolunye uswazi olukhulu kakhulu esisho ukuthi bazayenza indlela yokuthi kube lezi izinto ama-shops akahulumende nani azabe ethengise intengo ama-essential commodities zayintengo eziphansi kwelokuthi labo badurisayo bazaswela abantu ababathengelayo, bazazidlela ukudla kwabo kumbe bazazigcinela into zabo zingadingwa ngabantu. Lezi ndlela kuzabalimazela amabhizinisi zabo ngezi ndlela. Uhulumende ule ndlela yakhe ikwade ngikutsho. So lwana usisiwe sithi nanti amapolisa azabe uhulumende uzasebenza njani, uzathumela amapolisa. Hayi, amapolisa akusetshenzwa njalo, sozisebenze ngaleyo ndlela ukuthi uhulumende athumele abantu amapolisa esiphosa abantu ukuthi bayehlise intengo. Uhulumende ule cebo lakhe aselisebenzile eliyabalula ukuthi omunye lo mongafuniyo uza kwehlisa kuphela intengo yakhe engafoswanga.
Nanzi Mtereranga sinakunzwisisa. Sakanzi navagawule sekutaura kwavamunangagwa mutungamiri wenyika. Tiri kuvagadzirira shamu ine munyu.
Ani manje ari kugadzirwa shamu
vemabhizimusi vari kukwiza mutengo. Ana kunzwa munangagwa anzi tiri kuvarongera tiri kugadzira shamu ine munyu. Vamborowani shamu ine munyu here?
Aya, kudhara tichiri vadika ti kuno vanobva vati abuse zvino. Aiwa, asi muteerera panga ari kubvunza kuti vagaule ko izvezvi vanenge vaakuzoda kuno order zvinhu kunze kwenyika vanoita sei kana muri kuramba imi nebato rezanup f muchiramba muchiti kushandiswe mari yemunyika yemaRTGS?
Briefly vaukao.
Ye, konapo endaweni yale ipapo panyayeyo hurumende ine mazano okuti ibetsire zviya zvataura kuti ndizondataura kuti GMB kana uchida iye zvino unongoona wana zviku GMB kunani hurumende ine chazviita izvozvo. Ndiyo hurumende chazviita. Even mari yacho yekunze iyi hurumende iye chabetsere nemari yekunze kuunza zvinhu zvichibva kunze kwenyika zvichiuya munomu. Then vanhu mabhizinesi vachazowana izvozvo zvinhu munyika nekubetserwa nemari dzacho izvozvo. But kuenda mberi uku kune zvakawanda zvinoda kutsanangurwa na Minister of Finance ndiye anoda kuguna nangove na Minister of Industry and Commerce Ivan Dlovu ndivo vanogona kuzitsanatsanangura zvinhu zvakadaro kuti zvichafamba sei kumberi uku.
Aiwa, tinotenda vagaule. On that note, Ntunga, there was a breakfast meeting today between the finance minister, I think, and the governor of the Reserve Bank. So it would be interesting to see what actually came out of that meeting.
Hanzi navamangutya vachitaura ipapo, hanzi we don't have a foreign currency problem in Zimbabwe. Mari yakawanda because vanhu mazuva ano anzi kana munhu achimuka uno first thing anobvunza anzi rate rakamira sei.
Aiwa, pantunga tiri kuseka nhamo seri kugare, asi tinotenda vese vanga vari pamalive feed edu atiri kuita nhasi. Tanga tiri kutarisa sekuona kwamuri kuita nyaya yemamiriro akaita mari yekunze, Ntunga.
And I would like to say thank you very much to Mr. Belief Kaule of ZANU PF, as well as Masimba Kuchera, an economic analyst. Thanks to everyone for listening and watching. Olive Valelisa yo, Ntungamilinkomo.
Saying goodbye to you is Marvelous Mhlanganya. I'll meet you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukureyi in the morning show. So let's meet there tomorrow. But thank you for live streaming. Please continue to share our feed. And for those that haven't liked us yet, like our pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so you can join in the conversation. Have a very good night.